Vashaura nevatori venhau mushure memusangano wedare remakurukota. Gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti veruzhinji, zvikuru sei avo vanotambudzika, vapiwe makupo neupfu sezvo upfu huri kunetsa kuwana muzvitoro. Amai Mutsvangwa vati izvi zvakonzerwa nevavati makoronyera ari kuendesa upfu kumisika mitema.
Kabinete iri kubatikana zvikuru nenyaya yehupfu, purize yehupfu yanga iri upfu hausi kuonekwa. Kabineti yakanga yati ngautengese $50 kuti vese vari pasi vasingagoni kuwana mari yakawanda vagotenga. Vaona kuti pane vanga vakuita zvisizvo vachitora hupfu vachiuwiga votengesa nemari dzakawanda nekuti wakanga wakadzikira. Vaona izvo kuti aiwa regai tiise purize pamarket purize. Asi votarisa vese vatingati mavulnerable families kuti vawane makupon ekuti vatenge still at that subsidized price is $50. Saka in a way it's just imwe nzira yekuita go round nyaya yanga yaya nematsotsi anga apinda mukati ekutora hupfu ubva uchaoneki mumashops ubva uchaoneki kana kuti wotengeswa nemari yakatiwanda kukunda $50 US. Chiri kubatikana nacho ipapa ndichikuona kuti vanhu poorest of the poor vaona hupfu vawanawo ukutenga. Saka tiri kuti taakuvapa makuponi kupona anenge ainaro opinda musupermarket opa kupona achapiri mari opa kupona opuwa hupfu wake.
Mashoko amai Mutsvangwa anoteera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wehupfu hwerola mill kubva pamadhora $50 kusvika pamadhora $90 papakiti inorema makirogiramu 10. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuedza pose painogona napo kubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura kubhinga nezvekudya, magumbeze, mbatya nezvimwe zvakadaro. Vachitiwo mauto pamwe nevecivil protection unit vanga vachitadza kubatsira mhuri 21 chete dziri panzvimbo dzakakwirira apo padziri kutadza kubva nekuda kwemafashamo aya sezvo ndege dzemasoja dzanga dzitadza kubhururuka kwemazuva 2 adarika. Amai Mutsvangwa vati dare remakurukota rakurudzirawo America kuti ibvise zvirango zvayakatemera Zimbabwe vachiti zvirango izvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Vati hurumende iri kufara kuti pane vamwe vanhu vakabviswa pazvirango neEuropean Union uye vari kukurudzira kuti vose vasara pazvirango zveEU vabviswe. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuita zvinhu zvakawanda zvakafanana nekuvandudza nyaya dzemashandiro evatori venhau, kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekutisarudzo dzemunyika dziitwe mune zvakanaka nguva dzose senzira yekuratidza kuti munyika mune utongi hwejekerere. Asi MDC inotungamirwa navanelson Chamisa inoti haina chivimbo nehurumende yezanu PF kuti ingagadzirise zvakanaka mafambisirwo esarudzo munyika. Munyoranana nezvesarudzo muMDC vaJacob Mafume vati sarudzo dzose dziri kuitwa munyika hadzisi kuitwa zvakanaka. Vashaurawo nevatori venhau gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vati Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana kurwisana nechirwere checoronavhairasi icho chakatangira kuChina. Vamoyo vatiwo vave nematest kits 300 ekuongorora vanenge vachipinda munyika kuti havana chirwere ichi here kana kuti kwete. Vachiti matest kits aya anokwana asi haasi mashoma. Vati hurumende yava kutevera vanhu mudzimba vanenge vachibva kunyika dzine chirwere ichi ichiongorora kuti havana chirwere ichi here kana kuti kwete.
Taakuvati izvino vava kutofanira kugara murumu yavo vega inonzi self quarantine. Anotoenda imomo murumu opedza 14 days up to 21 days in fact 14 ndiyo minimum. Tomeka sure kuti munhu iyeye anomonitwa daily, you know. Kudhara taiti anongouya ofamba achingozodai zvonzi uya tokumonita. Iye zvino taa kuti munhu wese anotofanira kugara nzvimbo 1. Pamba ipapo kana pane vamwe vomutsvangira nzvimbo yake yega. Even mune hama yenyu yabva kuChina nyanga ari mudzimai wenyu chaiye unotomboti ha chindai ukoko topedza 14 days muri ikoko tiri kungokusvitsawo zvino kuti tisawana chirwere ichi handitinoona. Saka isolation iyo quarantine iyo self quarantine ndo yapo ndo yataa kutoita iyo.
chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika chiuru zvikuru kuChina uye vanhu vanodarika zviuru makumi mana vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.